ndakaiona article yacho ndakazvinzwawo neparedio asi kungoti pane mibvunzo yakawanda inoda kubvunzwa ipapo chekutanga matsamba anenge akasiyana here nemaoffer letter aripo kana asina kusiyana kana akaramba ichori government owned land kiro munhu anokwanisa here kutengesa chinhu kana kutsvaka loan nekuita chibatiso collateral nechinhu chisiri chake mabhengi anobvuma here kuti ape chibatiso iwe leta isiri yako hatizive kuti matsamba acho akamira sei chepiri ndechekuti icho zviri kunzi izvo zvichagadzirwa hasati aona kuti tsamba yekugadzirwa cheyo inenge ine chimiro chakaita sei ted yandakaona condition yakapuwa yekuti nzvimbo dzinotongwa nemadzishe dzinenge dzisiri involved panyaya iyoyo toziva kuti isusu mese mumaresettlement areas maakutongwa nemadzishe saka ndeapi maarea ari kunzi madzishe haasi kutonga so hapasati papuhwa lot of clarity as to what will actually happen.
Tiri kunzwa kuti hurumende iri kutora danho iri kuitira kuti vari mumapurazi nemuinda iyi vange vachikwanisa kuzoenda nemagwaro eavanopiwa vachisiya kumabhanga kuti vakwanise kupiwa zvikwerete munoti
ndiri kufunga kuti inini dai vatomboita madiscussion akakura nemabhangi kuti vasati vaanaunza kuti mabhangi anobvuma here such arrangement inini am a banker by profession handipo kuti mabhengi mazhinji achamhanya kumhayirira kupa mari pakadaro because still lendi inenge isiri yake minhu and imwe point iripo ndeyekutiyo asati aichaestablishe chee zvokuti value yelendi yedu muzimbabwe yachi kuti bhengi richiri ano lendi yako ine value yakati
koyewo nyaya yekuti vachange vachiwana cheuviri kubva muurongwa huri kurongwa nehurumende uhu ndevakarwa hondo yerusununguko vechidiki nemadzimai munoonawo sei danho iroro
dai vativo vanowana batsiro vanhu vanokwalifya to have a bankable project vamwanzindi madzimai nemayouth are they the people that really qualify and kana ari mawar veterans how old are they to be able to qualify for bank projects vachakwanisa kuita zvipi nemazera avo iko zvino and mabenefits ese akangwa inongonzi ngatange nemawar vets ngatange nemawar vets I think dai hurumende chitiyo vanhu vanokwalifya anganga ari muyouth anganga ari munhu asiri muyouth efarmer ane land ane project iri bankable ndiye vanokwalifya.